Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 7 kubvumbi 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. SADC yoita musangano wechimbi chimbi wokuziya matambudziko ari muMozambique. Dare repamusoro reHigh Court rinoti MDC Alliance haina kodzero yekupiwa mari pasi pomutemo wePolitical Parties Finance Act. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi matatu nemumwe 1531 zvichitevera kuzivikanwa kwevanhu vatanhatu. Vanhu makumi matatu nevaviri 32 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira covid-19 muZimbabwe vape zviuru zana zvine makumi matatu nezvipfumbamwe ane zana nemakumi matatu nevatatu 139,133. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevasere 598. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane gumi nevana 214 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevanomwe 137 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevatanhatu 36,966. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matanhatu ane zvina zvine mazana manomwe ane gumi nemumwe 34,781. Zvichakadaro, mukuru wesangano riri kudzidzisa veruzhinji nezvechirwere checovid-19 Repatch Media vaColin Magobeya vanoti vapedza kubayiwa nhomba dzavo mbiri vachiti semunhu anoshanda nevaruzhinji zvinovabatsira kuti vasatapurirwa kana kutapurira vamwe chirwere. VaMagobeya vanoti havo dzidziso ichiri kudiwa kuitira kuti veruzhinji vanzwisise nezvenhomba iyi kuitira kuti chirwere ichi chisadzoka zvekare zvine ukasha. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata VaMagobeya.
Ini semutori wenhau uyezve semunhu anoshanda mubasa rekufambisa mashoko, ndakaona zvakakodzera kunge ndichinobayiwa nhomba iyi nokuda kwekuti ndiri kufamba nzvimbo dzakawanda tichidzidzisa vanhu zvecovid-19 zvakare tichitora nhau. Saka tiri kusangana nevanhu vakasiyana siyana, saka ndakaona zvakakosha kuti ndizvidzivirire in case ndasangana nemunhu pamwe ane chirwere ora ane masymptoms ecovid-19 ndiye ndakadziviririka. Saka ndakaona zvakakosha.
Makabayirwa kupi nhomba iyi?
Ndakaenda kuWilkins Hospital mwedzi wapfuura ndikanobayiwa nhomba yekutanga.
Kana munhu asvika achida kutanga kubayiwa nhomba, anongosvika ongobayiwa here kana kuti pane imwe mibvunzo yavanokubvunzaiwo?
Muchitanga uchienda kunobayiwa vanotanga vakutarisa yandikati vetting yekuti vanenge vachingobvunza kuti une mamwe maunderlining conditions here, une mimwe mishonga yavari kutora here kana mapiritsi avari kutora vasati vakubaya.
Vamwe vanoti vakabayiwa nhomba iyi vanonzwa kuda kurutsa, vamwe vachiti vanenge vachishaya simba, vamwe vachiti vanoitawo marwadzo, kunyange hazvo ana chiremba vachiti kazhinji kana zvichiitika izvi zvinenge zvichiratidza kuti mushonga uyu uri kushanda. Imi makanzwa sei kubva zvamakabaiwa nombai?
Kubva pandakabaiwa handina chandakambonzwa kubva pandakabaiwa kwekutanga, handina kana chinhu chandinoti ndakanzwa. Uyezve pandabaiwa kechipiri handina any side effect yandati ndaona. Saka ndichitori right, ndiri mutano. Ivo vanongotaura kuti ukanzwa paita dambudziko kana kuti waita kunge une maside effects, unongokasika kunoona vana chiremba vanenge vari pedyo.
Pane zvamuri kuona, mungati vanhu vakawanda vari kuenda here kunobayiwa nombai?
Patakatanga kunobayiwa vanhu vaiva vashoma, vanga vakawanda vangwari vashandi, mahealth care workers ndo vakanga vakati wandei. Zvakare waiona pampa kati wandei vanhu vechikuru vari vachena ndo vakanga vakati wandei. Asi pandadzokera iye zvino tikuona zvakare kuti paWilkins pacho vane mapoints anenge maviri oro matatu ari kuenda vanhu vachinobayiwa. Zvakare uwandu hwehwanhu hauna kunyanyowanda, asi kufamba kana kuti process yacho iri very fast. Saka hauzoziva kuti pauya vanhu vakawanda sese munhu anenge asina kuswerapo.
Mukuru wesangano riri kudzidzisa veruzhinji nezvechirwere checovid-19 Repatch Media vaColin Magobeya vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bazi resadak reorgan on politics, defense and security cooperation riri kutarisirwa kusangana nemusi wechina kumaputo kutaguru remozambique kuti rizeye nezvokusagadzikana kuri munyika iyi. Musangano uyu uri kuitwa zvichitevera kuurayiwa pamwe nekutiza misha kwevanhu vedunhu reCabo Delgado nechikwata chinopfurikidza mwero chechiislam chiri kurwisa munyika iyi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa, mutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi vari kutarisirwa kusangana nemutungamiri weMozambique vaPhilippe Nyusi. Vanoongorora zvematongero enyika uye vari mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vanoti chinhu chakanaka kuti SADC ipindire muhondo iri kuitika muMozambique.
Tinoti zvakakosha kuti vasangane uye kuti vakatononoka tichitarisa kuti dambudziko remagandagaya rane makore angangoite matatu raramba richikura, ende vanga vachizviziva kuti ndozviri kuitika. Asi hatina kuona vachiita chimbi chimbi kuti vagadzirise dambudziko iroro risati rakura kusvika parasvika iko zvinezvi. Tarasikirwa neupenyu hwakawanda, vanhu vakawanda vakatiza misha nemaguta vaakugara mumasango. Saka zvinongotionesa kuti rijini yedu yeSADC hatisiri safe semacitizens, nekuti SADC yacho inononoka kugadzirisa zvinhu zviri kutambudza vanhu kana kuti mathreat kusecurity yevanhu, kusvikira pane manew stories the media the whole world yakutaura ndopa vanotanga kuti ngatigadzirisei dambudziko iri.
Saka munoona here iko kuungana kwaakuita veSADC kuchibatsira neimwe nzira kana kuti kuchangononotsa futi zvinhu sezvamuri kutaura?
Kuungana kwavo zvinoenderana nekuti vachasunga chisungo chipi. Asi zviri pachena ndezvekuti hurumende yeMozambique haisiri kukwanisa kurwisana nematororo aya. Tikuona kuti like zvakaitika masvondo apera kuti guta rese rakaitwa taken over nematororo iwavo. Zvinotionesa kuti pari kutodiwa regional force kana kuti mauto eregion yeSADC vanofanira kuti vaende kunorwisana nematororo iwavo vodzorera nzvimbo iyoyo kuhurumende yeMozambique.
Asi munoona here iwo mauto enyika dzemuSADC aine udzamu hwekugona kuchandanisa matoro arara?
Chinenge chakudiwa jonga icommitment kana kuti vari kurevesa zvakadini. mauto tinao tikabatanidza mauto edu eZimbabwe Defence Forces, totarisawo South African Defence Forces, Botswana, Namibia, ana Angola, kuzotiwe kuMozambique vacho vari dzive nhimbe. Ini ndinofunga kuti vanokwanisa nekuti matororo haasati awanda zvekuti vangabva vanzi havakwanise kudzingirirwa nemauto akabatana eSADC. Chirikungodiwa ndechekuti vatungamiri vemuSADC vaite commitment.
Avo vange vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vafara emagu vari parunhare kwaMutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Repamsoro High Court nezuro rakapa mutongo wekuti bato reMDC Alliance rinotungamirwa naNelson Chamisa harina kodzero yekuti ripihwe mari inopihwa mapato anenge akwikwidza musarudzo akavhoterwa nevanhu vanodarika zvikamu zveshanu kubva muzana kana kuti 5%. Mari iyi inenge iri mubhajeti nyika inopihwa mapato kuburikidza nemutemo wePolitical Parties Finance Act. Kunyangwe MDC Alliance yakakwikwidza musarudzo dza2018, dare iri rinoti harisi bato asi ungori mubatanzwa mwemapato, nekudaro mari inofanira kuenda kuMDCT. Dare iri rinoti nyaya yakadai yakambotongwa kare pakapiwa mutongo wakafanana naihoyu. Nyaya iyi yakakwidzwa kudare gore rapera neMDC Alliance, uye vakaendeswa kumatare igurukota rezvomutemo vaZiyambi Ziyambi pamwe negurukota rezvemari vaMuturi Ncube, vachinzi vainge vapa MDCT mari iyo yakakundwa musarudzo. Matare aya ari kushorwa nenyika dzakaita seAmerica neEuropean Union, achinzi ari kushandiswa nehurumende kuparadza bato rinopikisa. Asi mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vanoramba mashoko aya vachiti MDC iri kurwisana pachayo. Nengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume vanoti havasi kutambira mutongo uyu uye bato ravo richaupikisa.
Zvinoreva kuti havana kunyatsopinda mumusoro wenyaya, vavanda kuseri kwechigumwe vachiti ivo kune imwe judgment yekusupreme court yakamboti Alliance iCoalition, saka haikwanisi kuuya kuzomira kukoti. Ivo semutongi vabva vangopinda nemonemo ndokutamba chihwanda muhande nemutemo, ndokutamba chihwande muhande nejustice. Havana kuzotonga kuti vatarise kuti mari inofanirwa kunge ichienda kuMDC Alliance uye yanga yakahwiniwa neMDC Alliance. Vaita kunzvengana nemutemo sezvinoita uya anenge achigeza mvura muchando. Haifi yakasvika kumusana.
Izvi zvinorevei manje kubato renyu, uyezve zvinokanganisa sei maitiro ebasa renyu?
Aiwa, zvatichaita ndezvekuti mari ndiyedu. Pane nyaya iri kuitika yekuda kuba mari yemavhotsi atakawana, ticharamba tichienda nenyaya iyi munyaya dzematare, ticharamba tichishanda paground kuti tinge tichiratidzira kuti zviri kuitika izvi. Kubira bato reMDC Alliance rakakondesta maelection rikagamuchirwa, rikakondesta maelection ezeki seMDC Alliance, kuzoda kuramba kuti harizi bato iro rakahwina mavhotsi wavo mozorinyima mari, asi rakatopuwa mavhotsi akatopinza vanhu muparlamendi. Chazokosha, chazonetsa kuti ipuwe mari yayo chii. Iyo yakapuwa maparlamentarians, yakapuwa makansela, ikapuwa masenators akatopinda muparlamendi nemunzvimbo dzakasiyana siyana sevanhu veMDC Alliance.
Imimi nebato renyu munotarisira kuti mungakunda here mumataredzi mosva, tichiona sezvatiri kuita kuti muri kuramba muchiruza nyaya dzakawanda kumataredzi mosva? Chii chinoita kuti mufunge kuti mungakunda panyaya iyi?
Zvitinoita kuti tipinde kumataredzi mosva inyaya yekuti tigadzirise history. Vana Mandela pavakaenda vachinotongwa nematare evarungu, hakusi kuti vaifunga kuti vanokunda, asi vaida kuti vataridze kupusa neudzvanyiriri nekunzvenga nyaya kunenge kuchiitwa nematare edzimhosva. Vanofanirwa kunge vachishanda neconstitution, vanofanirwa kunge vachishanda nejustice, asi iyo vari kunjenga justice. Izvi zvinhu zvatinofanirwa kutaridza kuitira kuti ruzhinji rweZimbabwe runzwisise kana tichiti tiri kudzvanyirirwa kana tichiti tiri kubirwa ndo zvatinoreva.
Avo vange vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tatadza kubata mutauriri weMDCT vaWitness Dube. Tombotarisa zviri mumapepa nawu anhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International nezuro chipiri rakabudisa gwaro rinoratidza kutorwa kuri kuitwa kodzero munyika zhinji pasi pose. Zimbabwe yakashorwa zvikuru ichipomerwa mhosva yokutyora kodzero dzevanhu pamwe chete nekuvarambidza kutaura zvavanoda nekuungana zvisina mhirizhonga. Gwaro iri rinotivo hurumende yeZimbabwe inotuma mauto kupamba vanhu, kuvatocha uye kushungurudza vemapato anopikisa. Kunyange hazvo tisina kukwanisa kutaura nemutauriri wehurumende, hurumende yeZimbabwe inogara ichiramba mashoko aya ichiti haisi kutyora kodzero dzevanhu. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vakaduko vashamarari vestudio 7 nevateereri vestudio 7, inee ndine mubvunzo watoda kubvunzawo kubato reMDC Alliance kuti izvo vanhu vari kunziwo vatwa iko nemapatizi ayo, mapatizi madiki ayo zvaana tokuzani kupe havana risiya mativenga ivo vari kuvanenge vakangonyarara. Handisi kuziva kuti ndida kundinzwa kuti zvakambomira kusi ivo pane zvavari kutorawo here, matanho avari kutorawo kuti vagoita, kuti nzi hatichaziva kuti zvakamira sei, tongonzwa vangonyarara. Zvinhu zvakuita sekunge ichokwadi kunge ava vanhu ava vanga vari mamembers echi emapatizi avo iwayo, emapatizi iwayo ari kuvaita riko. Sana ndiri kukumbirawo ndinzwo neveMDC Alliance kuti zvakambomira sei, zviri kumbomira sei, tiri kuenda kupi, nekwatiri kubva, nekwatiri kuenda, zvichamira sei. Ndatenda.
Makadi pastudio 7 vaJonga Kandemi replacing Zulu vana mukomata nonoka hwande. Ini ndinoda kutaura pamusoro pedzidzo dzataura kuti MDC ndineishora inogova nebasa rei, nebasa rei izvozvo, because kana tiri pakutonga Zanbevi yakundikana ndini taonda nyamudota akasanyata.
Apa studio 7, apa studio 7 apo. Magadi henyu ndokwasai mose, mose anigara ine mazita asinokwasai mose. Ndangoti ndikudzei shoma shoma maoni rangu. Ndiri kutoseka vagutu vamakadaidze pachirongwa. Vari kutaura vari kuedza kuzvimirira asi ndinonditopindura nhasi kuti vose vanhu vese vakabva kubato riri kupikise ZANU-PF vachipinde kumabazi vachidzokere kuZANU-PF zviri pachena kuti vari kutsvaga nzira dzokudzokera dzoipi kuparliament kutsvaga kurya, nokuti hazvibatsiri kuti isu tiri kuti Zimbabwe dai yambochinjawo utongi pamwe newe wodzoka zvoti utongi uhwo hwakanakanga hwoende mberi. Zviri pachena kutsvage kurya. Tazvizwa kuti kumuri waguti muri kumhanya mhanya vachipindurana naani vesina TVA sinana Blessing Jebundo, asi nyaya iripo ngekuti muri kutsvage zvigaro takubatai kungotarisika kutasika profiti patamakapuwe zvigaro izvi muMDC. Ko maedo kuti muramuwa MP kusvika riizvi izvi makambotongawo zvimazuva acho pakupindawo zvevamweni vari kudawo zvigaro vari kudiwa nanhu imona usoti maraswa. Kana muchida zvokuti nyika yaende mberi tsigirai musangano aikuda zvamuri kuita izvi kunyepa wagutu muri kutsvaga kurya.
Tinokwazisai mose vose vestudio 7, vestudio 7 apo. Indini neitwa Kwangwari Moyo nokusouth Africa mutiyandomu. Ndoda zvangu kungotaura pamusoro penyaya yavarume avo vokubva kuMDC vachienda kuZANU-PF. Shuwaka vana Obed Gugu avo vana makore avo vanoti tava kuZANU-PF zvinozviva kana munhu achiti ndakagara muNDC Alliance kwe20 years ungati kune party wapedza 20 years wotiziya kune imwe party chaunomboda kuita chaizvo chaicho chii hamusi kwavo varumeni imi ndimi munotouraya nyika ndimi munokonzera kuti nyika yedu isadhevelopa ndimi munokonzera kuti ikonomi idonhe maticha achishayiwa mari zvinobva pamuri yenyu varumeni ndimi makatoshata imi otherwise party yezanoti zvingatova nani pamuro penyu hamusi kwavo imi tatendawo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica uwandu hwevanhu vasina vabereki vanovaperekedza huri kuramba huchikwira pamuganhu weamerica nemexico hurumende inoti uwandu hwevana ava hwapeta nekaviri uwandu hwakaonekwa muna 2019 mazuva vadonald trump vari mutungamiri weamerica svondo rapera vana vanoita zviuru zvishanu zvine mazana manomwe nemakumi matanhatu nevanomwe 5767 vakabatwa vachida kupinda muamerica uye vakachengetedzwa nemapurisa anochengetera muganhu wenyika mabatiro ari kuita vajoe biden nyaya yevabva kure ari kushora zvikuru nevanhu muamerica ongororo yakabudiswa nezuro chipiri inoratidza kuti vanhu zvikamu makumi mana nezviviri kubva muzana 42% vanorumbidza vajoe biden pamabatiro avari kuita nyaya yevana ava pabhodha gweta rezvokupinda nekubuda munyika kana kuti immigration vaemmanuel ncuve sox vanoti mitemo yeimmigration haisi nyore kuchinja vachiti vabiden vari kungoita zvimwe chetezvo zvaiitwa navatrump asi kuti vanozviita nenzira yakasiyana pane yaishandiswa navatrump
mukarangarira vatrump vakaitawo dambudziko iroro asi vatrump vakati ivo vachakwanisa kuripedza nenzira dzakasiyana vatrump vakati ivo vachati vana ngavabve kune vabereki vavo vaiswe kwavo vega vabereki vanokwanisa zvavo kupi kudzorerwa kune nyika dzavo dzekuberekerwa vana vobva vasara kuno
kutora vana vabereki vachidzorerwa kunyika dzavo kwaiitirwei
izvi zvaiitirwa navatrump kuti vasape encouragement naika vatyisidzire vanhu vari kuuya vaine vana vachifunga kuti vachabvumirwa kupinda kuti vatye kuti tinotorerwa vana ngatirekerei kuenda kuamerica tiine vana vacheche vana vadiki
vabiden vari kuzvifambisa sei
ivo vari kuti ngatidzorerei vabereki nokuti kune covid saka muri kuona kuti ivo vawanavo pekuwanda napo nenyaya yekuti mitemo yecovid iri kuti hapana vanofanira kunge vachipinda asi ivo vari kuti no vana vari under 18 tichavabvumira zvavo kupindwa nyangwe zvazvo tine mitemo iyi yecovid asi vanhu vakuru dzokerai
ko vana ava vari kuendeswa kupi
vana ava vari kuiswa mumacenters ari kuranwa nevanhu vemanot for profit machechi nemamwe makungano emanot for profit ndivo vari kunyanya kutora vana ava
mungati pane chachinja here pakati pezvaiitwa navatrump nezviri kuitwa navabiden
chatinofanira kuziva ndechekuti hapana shanduko kumitemo yacho chaiyo yeimmigration asi shanduro iripo pa atingati ma-administrative rules. Atingati ma-administrative rules zvimwe zvisingadi kuchinjwa kwemitemo neparliament. Zvimwe zvisingatsvage kuti pave nebill rinopinda musenate. Ndo zvinhu zvatichinjei.
Ko hurumende dzekunyika kunobva vanhu ava hadzisi kubatsira here kugadzirisa nyaya iyi?
VaBiden vakatangisa mushandira pamwe womashoko muEl Salvador, Honduras neGuatemala kuzama kuodza mwoyo vanhu vari kufunga kuti vauye kuno kuAmerica. Vazhinji vari kuvimba neruzivo rwokunyeperwa kubva kune vanotengesa vanhu ava vatinoti makayoti naika. Ivo vanenge vachiitira kuti vakwanise kutengesa basa ravo, vafambise ravo basa rekufambisa vanhu vachivabhadharisa naika. Saka vanotangawo kunyepera vanhu pamagrupu, pamawhatsappu nezvimwe zvakadaro daro zvemasocial media kuti vanhu uyai vaBiden vavhura magete, asi chisiri chokwadi. Saka vaBiden iye zvino vane zvirongwa zvekupedza disinformation iyi munyika dzeEl Salvador, Honduras neGuatemala. Hatizive kuti zvichashanda, asi ndizvo zvavari kuita.
Ava vanga vari gweta rezveimmigration vaEmmanuel Ncube Sox vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Kuna Simon Chimbetu sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sadak yoita musangano wechimbi chimbi wokuziya matambudziko ari muMozambique. Dare repamusoro reHigh Court rinoti MDC Alliance haina kodzero yekupiwa mari pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.